Sangano redu rewadzidzisi riri kuramwa mabasa musi wa 8 na 9 November nenyaya yekuti mari yatiri kutambira ishoma yatiri kukumbune hurumende iti ibhadhare mari iri $1,000 kuti vanhu vasanyanya kutambura zvakanyanya. Chichemo chakanyakanda kwavari nguva yareba vari kuratidza kusachitambira. Saka tichaenderera mberi musi wa 8 na 9 kuti tokurudzirwa nemumwe matisi asiri mamembers edu kuti vatijoine tichiratidza kusutsumwa kwedu nekurama mabasa tichidhimanda kuti masalaries edu abhadhare $1,000 sekuwirirana kwatakaita nehurumende muna 2012 pakanegoshetwa masalaries.
Makapedzisira kutaura nehurumende nenyaya yezvichimo zvenyu rini?
Tinotumira atiri kuti madaily petitions patiri kushesenda gwaro nezuva roga roga rakasikwa naMwari tichivadzivisa kuti tinokumbira kuti mutarise nyaya yemuhoro uri kupuwa vashandi venyu asi kupindura kwavo ndokusikwa namizwira vanadzuva ravanodzoka kwatiri vachititsanangurira. Saka takapedzera rini? Takapedzera muzvechishanu. Ndopakapedzisira daily communication yatiri kuisa ikungova reminder kuti mari yatiri kutambira ishoma nini ivo vari kuramba vakaisa zvisangano zvei.
Pana mamwe masangano evadzidzisi ari kukutsigirai muchirongwa ichi?
Vadzidzisi vakawanda vari kutotitsigira neuwandu hwavo vazhinji vari kusenda nesu. Mazita emasangano anotsigira pangashaikwe maimendi angade kutsigira asi mamembers avo vose vari kutsigira. Isu tiri kutofarawo kuti kune rimwe sangano riri kuita protest yaro musi wa 9 November.
Iyi yava strike here kana kuti kumwe uri kuratidzirana zvino wese?
Isu yatiri kuita istrike kuratidzira kwedu tiri kuratidzira nekusaenda kumabasa. Musi wa 8 nemusi wa 9 maticha anenge asingaende kumabasa. Vanenge vachiratidza kusumwa kwavo nemuhoro wavari kutambira vari kudzimba dzavo vasingashandi.
Munoti chiiko vabereki nevana vechikoro vari kubhadhara mari dzakawanda kudari kuti vapinde mumakirasi?
Tinovakurudzirawo kuti vabatane nevadzidzisi. Tinokurudzira vabereki nevana kuti vabatane pamwechete nevadzidzisi vachidhimanda kuti masararis evadzidzisi vedu ngaanga achivandudzwa kuti tikwanise kuwana the best out of our teachers.
Pava nenguva yakareba zvikuru vadzidzisi vasingawirirani nehurumende, sei hurumende isingadi kuteerera zvichemo zvavadzidzisi?
Zvizhinji ndovanga tingatogone kupindura kuti sei mwoyo yavo yakaoma zvakadero zvekuti vanotadza kunzwisisa kuti ticha anoda kuti awanewo mari yekuti akusomesa mwana wavo kuchikoro. Ndovanga toziva kuti sei vachitadza kuti vangapiwo mudzidzisi mari yekuti akwanise kuratidza mhuri yake. Izvi zvingoriwo panyaya yekareta yavo yekuti vakazviudza mukushanda kwavo kuti takakosha kudya kwavo isu vanototiona sei vanhu vasina nematiro ose ekuti chero vanototidaitana kana marara chaivo.